Muzvinafundo Ncube naDr. Mangudya vakaparura zvirongwa zvavo zvakatambirwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi asi dzichiyambira kuti zvinenge zviri kusiya varombo vachinonga svosve nemuromo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti zvakatorwa navamangudya svondo rapera zvakanaka chose.
Zviri kuona kuti vamangudya vaisa hwaro mamezures mumanzara policy yavo yekuramba vakasunga mabhureki kuti mitengo idzikame igadzikane zvakanaka. Mukazoongorora mandatory policy, mapolisi avaisa mazhinji ndeyekuti kuprindwa kwemari kusawanda munyika. Yes, mari inodiwa asi iri kuwedzerwa pakota nepakota, inonga isina mari ine njodzi. Imari iri kukwira 20%, vatoirivhaisa downwards, yanga iri pa 22%, 22.5% to be specific. Zvinova zvakanaka nekuti mari ikawanda stereke munyika. Vanhu vanowandirwa nemari vonotenga foreign currency kublack market. Saka pakumaneja money supply ipapo hatifani kurasika. Hatidi kuona reserve bank ichiprinda mari yakawanda, nekuti tinozviziva kuti nguva yavagono pavaiprinda mari yakawanda mitengo yaiita chimbuka mupengo kukwira. Chimwe chindanga ndakatarisira mumandatory policy ndechekuti pane dambudziko riri munyika rakanangana nekuti kuwanikwa kwemari pamusika weauction system yanga yachipiwa mari asi yaitora nguva. Saka taona kuti mumandatory policy governor central bank vaparura mapolisi mamajors mairi. Yekutanga ndeyekuti vawana mari from Afri Exim Bank $150 million etingati maletters of credits anobatsira kuti vanonga wana mari paauction system vashandise vakwanise kunga vachiita zvavanotenga kunze kwenyika pasina madelays. Saka izvozvo zvinozokwanisa kubatsira kurwisa njodzi yekuti vanhu vasaenda kumusika mutema zvakanyanya.
Asi vanoti panodawo kutariswa mari dziri kutambiriswa vashandi.
Tida kuona budget rechiita kuti rite stimulate demand, right? Kuti vanhu vaonewo mari kutambira muhoro wakanaka, kuti vanhu vakwanise kutenga, nekuti kuindustry uko kwaakusimuka capacity, zvinhu zvakagadzirwa zvakuwanda. Zvaakuda kuti vari kutenga vacho vangochitambirawo mari dzakanaka kubva kuminister of finance kunyanya macivil servants, right? Pamusoro pezvo dena futi minister of finance vaibhadhara mari dzavo nenguva kuvashandi nevamwe mapazi ehurumende kuti mari dzedu dzione kushanda ikonomi dzine nguva.
Mashoko aya atsimirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Mponda.
Monetary policy statement yabuditswa neReserve Bank navamangudla iri kuratidza kuti upfumi hwenyika huri kufamba mune gwara rakanaka, uye zvematanho ari kutorwa nehurumende ari kuratidza kuti upfumi huri kugadzikana. Mitengo yanga ichikwira izvozvi yadzikama yateramira, uyezve kunyanyoshupa kwavachita mari yekunze foreign currency izvozvi kwagadzirika nekuda kweauction yeforeign exchange auction. Izvi zvakonzera kuti black market idzikame, uyezve dhora remuZimbabwe huremu hwaro hurambo hwakadzikama husakwire nekudzika zvisina mwero. Totarisawo pachirongwa cheCovid, Reserve Bank iri kubuditsa mari yakakodzera kuti Covid inge ichirapwa, uyezve pange pachibuda inonzi vaccination kuti munhu wese ari muZimbabwe akwanise kunge achivaccinatwa. Chirongwa ichi chiri kubatsirana Reserve Bank neMinister of Finance. Chirongwa chakakosha pakuti upfumi hwenyika hurambe hudzoke paunofanira kuenda nekuramba huchikwira. Lockdown inofanira kupera, uyezve makambani anofanira kuvhurwa.
Vamuponda vanotiwo varombo vanofanira kubatsirwa.
Takutarisa ndezvekuti vashandirwi nehurumende vatarisiso zviri kukora vashandi kuona kuti zvinokodzera here kuti ticreate yatinoti middle class munyika. Middle class ndivo vanhu vaya vanenge vaine mari yekuti kana wapedza kubhadhara mabasics ako unosarawo nechekuzoendesawo kubhengi kuita masavings. Iwai masavings ndoanozodhevelopa nyika. Saka zvakakosha kuti nyika idhevelope middle class, nekuti middle class ndiyo inozounge ichive musika oromaketi yezvinhu zvinenge zvigadzirwa munyika, uyezve vanenge vachikwanisa kuti vazobatsire kuti upfumi urambe uchienderera mberi middle class inocreateka kana paine upfumi huri kutenderera munyika nevanhu vari kubhadharwa zvinoenderana neuzivi hwavo kuti kana ari munhu ari chiremba kana ari gweta kana ari mukoti kana ari murayiridzi kana ari mupurisa onge achinge achipiwa goo riya rekuti anokwanisa kusara aine something something icho chinenge chasara ozoisa kubhanga bhanga roita yatinoti savings account. Savings account iyo ndinozoshanda as my investment anozoshanda kuti nyika ikwanise kunge ichi nemabhizinesi anenge achikwereta mari mari iyoyo zoita yatinoti multiplier effects nokuti mari iyo inenge yakukwanisa zvokugadzira zvinhu uyezve kugadzira mabasa munyika.
Vachipawo pfungwa dzavo pane zvakaturwa namuzvinafundo Mutuli Ncube nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vatiwo
hapana zvakanyanya kushandurwa mumidterm budget review yakaparurwa navamutuli Ncube svondo rapfuura iro vakangoti vacharamba vachingoita zvanga zvakarongwa mubudget ra 2021 parakaparurwa kupera kwegore rapfuura vakashandisa vara rechirungu rokuti staying the course zvichireva kuti vari kuramba vakatevera nzira yavakatara. Nzira yavakatara yakanyanyonangana nokudzikamisa upfumi hwenyika kunyanyanyanya maringe nekukwira kwemitengo yezvinhu. Zvinhu zvakanaka hongu kuti mitengo yezvinhu irambe ichideredzwa kusvikira zvinhu zvadzikiswa painflation iite zvainofanira kunge iri pasi pe 10% sezvazviri kune dzimwe nzvimbo. Asi pane nyaya yatingade kubatawo zvakare inofanira kunge ichinyatsotariswa nokuti havana kuuya nesupplementary budget yokuti vawedzere mari inoshandiswa nehurumende.
Ko matanu avancube ane matambudziko api chaizvo? Tabvunza Dr. Kanyenze.
Karamba takabatana nezvanga zvakarongwa vachiramba vachingoita zvanga zviripo zvinoreva kuti varombo vanoramba vari kuvarombo vapfumi vari kuvapfumi nokuti hapana hurongwa hwakakwana hunobatsira vanhu vari kutambura kuti vabve mukutambura kunyanyanyanya maringe nedambudziko ratinaro redenda reCOVID-19. Tikatarisa vari mumisika yekunze informal economy vazhinji ivavo kana takavhara misika zvinoreva kuti havana chiruviri havagoni kuwana mari yokuti vararame saka vanotoda kubatsirwa nehurumende. Saka chikumbiriso changu ndechekuti dai vanube vatirerutse ruoko rwavo kunyanyanyanya pamaringe nevanhu vari kutambura vatirerutsei ruoko rwavo pamari inoendeswa kuzvipatara ndingati health care, social protection, education. Zvakaoneka kuti education yakadzoka kumashure chaizvo gore rapfuura kukasawe nekudzidza kwakawanda maringe necovid-19.
Kunyange hazvo Zimbabwe sedzimwe nyika dzepasi rino yakatarisana nedambudziko rechirwere checovid-19 hurumende inoti iri kutarisira kuti upfumi hwenyika huchatisimukirei gore rino sezvo varimi vakakohwa pakuru. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.